Vashtaura nevatori venhau pamuzinda wesangano ravo muHarare nhasi, sachigaro weNCA vaLovemore Maduku vati sangano ravo riri kufadzwa nemafambisirwo akaitwa sarudzo.
Zvatiri kukurudzira seNCA ndezvekuti sarudzo dzapera, vanhu ngavachisiyana nezvesarudzo vangobvuma zviripo izvozvo zvakabuda musarudzo, kufara nazvo kana vasafara nazvo, asi kuti nyika iendere mberi zvakanaka. Ngatingoti election yapera tongotambira zviripo, toenda mberi togadzirira sarudzo dzimwe dzichaita makore 5 ari kuuya, but pari zvino ngatingoshanda kuvaka nyika yedu nekuti nyika iite runyararo pasina zvimwe zvinoitika, nekuti sarudzo hadzifadzi, asi kana dzangoitika ngatingodziregedza tiende mberi.
VaMaduku vakurudzira mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai kuti vabvume kuti vakakundwa musarudzo idzi, sezvo vachiti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Hatiwirira nepfungwa yavatsvangirai iyoyo, nekuti ivo vatsvangirai pavakapinda musarudzo idzodzidzi vanga vachinyatsoona zvinhu zvavava kutaura izvizvizvi. Vatsvangirai vakakambena for yes vote pareferendum vachitaurira vanhu kuti bumbiro remutemo ravanga vachiti vanhu vatambire ndo richavapa sarudzo dzakachena uye vacha budisa mukabe, ndozvavaitaura vatsigiri vavo. Vakafamba vachikambena nyika yese kusvika zuva maviri, musi wa29 July, kwatosara mazuva maviri vachitoti aiwa rali yavakaita muHarare ndiri kunowina zvese zvakadaro. Zuva ravakavhota musi wa31 July vakati aiwa tiri kuwina, vakazotanga kutaura muromo wamutaura iwowo maresults abuda. Tsika iyoyo haina kunaka, haenzi yakanaka inotaurwa nevatsvangirai, yakashata. Kana munhu achipinda musarudzo ngaangoziva kuti pane zvingangoitika kuti ndinowina kana ndinoruza.
Vaenderera mberi vachikurudzira vatsvangirai nebato ravo kuti vachitanga kuita gadziriro yesarudzo dzinotevera, idzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2018.
Isu hatinyatsoziva kuti vanhu pavaikasta vaivhotirani, uye vatsvangirai vhotera vanonyatsoziva kuti rakavhotera ivo nderavo. Vamugabe vhotera rakavhotera ivo vanonyatsoziva nderavo. Ndo inonzi dhemokrasi yakaunzwa nevarungu. Unotongotambira zvabuda. Vatsvangirai vachiri munhu achiri mudiki zvakanyanya 61 years, vanokwanisa kugadzirira sarudzo dzinoteera dzemuna 2018 zvakanaka. Vagadzirise bato ravo kupinda mariri vachinyatsogadzira vachienda kuelection. Asi zvokuti vati kwai sarudzo dzidzokororwe izvi, aiwa aiwa, nyika ine yaingaramba ichingodzokorora sarudzo kubva muna 2000. Ndo nyaya idzodzo, sarudzo ngadzidzokororwe, sarudzo ngadzidzokororwe. Iyi election yechitatu vatsvangirai navamugabe vachinetsana. Tikaitenda iyo yavari kutaura inenge yaelection yechi4, vatsvangirai vachivamugabe vachinetsana. Nyika inei haisi yavatsvangirai navamugabe, ndeye vanhu vezimbabwe. Ngatingotambira zviripo izvozvozvo toenda mberi. Ivo vamugabe vari kutonga, kana vatadza kutonga tichiona mabasa asikuya zvino, tinongoramba achinetsana nevari kutonga.
Asi vatsvangirai vanoti havasi kuzofa vakacherechedza sarudzo idzi, vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro, sezvo vachiti vanhu vazhinji havana kukwanisa kuvhota musarudzo idzi pamusana pekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti iro ravakazopihwa musi wavaivhotwa.
I think it would be unfair to place the burden on the victim, to say the victim must accept that the perpetrator of the action has done the right thing. I will not legitimize the illegitimate. And sorry, if people think that they have resolved the issue by asking Tsvangirai to endorse the illegitimate, no, I will not do it. The people of Zimbabwe will not do it. And please, I think those who would like to wash their hands over this issue, they will do so. But Zimbabweans will have to contend with this situation on a daily basis.
Vatsvangirai vanotiwo vanhu vazhinji kumamisha vakatyikidzirwa kuti vavhotere ZANU-PF, uye vanoti bato ravo richakwidza nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo idzi kumatare, pamwe nekumasangano akaita seSADC pamwe neAfrican Union. Nyika dzekumavirira dzakaita seBritain, Australia pamwe neAmerica dzinotiwo sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Bato rekuSouth Africa reDemocratic Alliance nhasi raramba kusaina gwaro reSADC Parliamentary Forum iro riri kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Democratic Alliance inoti haisi kuzofa yakasaina gwaro iri, sezvo ichiti sarudzo idzi hadzina kuitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.